Vachitaura pamusangano waitirwa kuHarare International Conference Center, uyo usina kupindwa nenhengo dzebato guru rinopikisa remdc, mutauri weparamende advocate Jacob Mudenda vazivisa kuti paramende ichatanga kuita basa rayo rese svondo rinouya, kusanganisira kuita misangano neveruzhinji kuti inzwe pfungwa dzavo pamusoro pemabhiri pamwe nedzimwe nyaya dzakakosha. Vamudenda vatiwo makomiti ese eparamende achatanga kuita basa ravo pachitevedzwa gwara rekudzivirira kupararira kweutachiwana hwecoronavhairas uhwo hunokonzera chirwere checovid-19. Vati pari zvino makomiti masere chete ari kuongorora zviri kuitwa nehurumende pamusoro pechirwere checovid-19 ndiwo chete ari kuita misangano. Vatiwo nekuti muNational Assembly hamuna nzvimbo dzinokwana kuti nhengo dzedare iri dzigare dzakaparadzana kwemita imwe chete, sezvinodiwa pasi pemutemo wekudzivirira coronavhairas, dzimwe nhengo dzichatevera zvinenge zvichiitika mudare dziri kunze kwedare. Vamudenda vati zvakakosha kuti nhengo dzese dziuye nemichina yechizvino-zvino kana kuti matablets adzakapiwa neparamende kuti dzikwanise kutevera zvinenge zvichiitika dziri kunze kwedare, asi dziri panzvimbo yadzichagadzirirwa pamuzinda weparamende. Kunyange hazvo nhengo dzeMDC dzisina kuya kudare, nhasi dzichitsutsumwa kudzingwa kwakaitwa vamwe vavo vana mudare iri svondo rapfuura. Vanokokera nhengo dzeZANU-PF mudare iri vapupuraito garepi vati vachaenderera mberi nebasa zvisinei nekuramwa kweMDC.
Hakuna kana parunokanganisa basa reparamende. Isu tine vanhu vanokodzera pamutemo vatingati koram vanoita kuti tipinde mberi nebasa ratakatumwa navanhu kuparamende. Saka vamwe vangasaona kukosha kwavanhu vakavavhotera, ndosaka vasingauyi havo, asi isusu basa reZimbabwe tinenge tichitoenda mberi naro.
MDC yakabuda nechisungo chekuti nhengo dzeparamende dzayo hadzisi kuzoenda kuparamende kunoita basa zvichitevera kudzingwa kwakaitwa muzvare Tabitha Khumalo, vaCharlton Wende, vaProsper Mseami pamwe naamai Lillian Timvias muparamende neMDC inotungamirwa namuzvare Tokozani Kupe. Mutemo unoti dare reNational Assembly rinokwanisa kugara nekuita basa kana paine nhengo makumi manomwe chete uye ZANU-PF ine nhengo dzinodarika mazana maviri mudare iri. Gurukota rinoona nezvemutemo neparamende vaziyambi ziyambi vati rimwe bhiri rinotarisirwa kunzikwa nechimbi chimbi ibhiri rekusandura bumbiro remutemo yenyika reConstitutional Amendment Bill No. 2. Pakambomira paramende basa muna kurume nekuda kweCovid-19, paramende yainge yatoronga misangano yekunzwa pfungwa dzeveruzhinji pamusoro pebhiri iri mumatunhu ese munyika. Mune mwonyaya, dare repamusoro nhasi rapa mutongo wekuti bazi rinoona nezvematunhu nemadhorobha pamwe nekanzuro yeGoromonzi vamire kuputsa misika nezvitoro zvevanhu zvinonzi zvakavakwa zviri kunze kwemutemo kudomboshava. Izvi zvinotevera chikumbiro chakakwidzwa kudare iri nesangano revagari vekudomboshava redomboshava Residence Trust. Gweta redomboshava Residence Trust vaobeshava vaudza Studio 7 kuti bazi rezvematunhu nekanzuro yeGoromonzi havana kupikisa chikumbiro chedomboshava Residence Trust.
Zvichakadaro magweta anga achimiririra velocal government nemagweta anga achimiririra Goromonzi vauyawo vakazoti aiwa isusu taatakanyengerwa pana anga akatiudza kuti mataredzi mhosva anga akati makasununguka kupwanya zvinhu izvi. Nokudaro vazobvuma kuti chokwadi zvavanga vachiita zvava zviri kunze kwomutemo, saka tazopuwa gwaro nedare inova court order inovarambidza kuenderera mberi vachiita zvinhu zviri kunze kwomutemo.
Sachigaro wedomboshava Residence Trust vatonderai Murape vaudza Studio 7 kuti vanofara nemutongo wedare uyo vati wabatsira kumisa kuparadzwa kwezvinhu zvevagari vari kutambura.
Kudomboshava kumusha hachigone kuti kanzuru inouya pazvivakwa zvatakavaka yosarudza chimwe chete yoti ichi hachisi pamutemo zvimwe zvinhu zvese ichisiya zvakadaro. Zvanga zvaenda nepamwe vanhu vanga vachifa nemaBP, vanhu vanga vachifa neshuga, vanhu vanga vachifa nestress. So tiri kufara semaresidents kuti haiwa Mwari wakanaka.
Mutongo wapiwa nedare uyu wakafanana nemimwe yakapiwa nedare iri masvondo apfuura mushure mokunge vagari vekumadhorobha akaita seChitungwiza, Chinoi neEpworth vaenda kudare iri vachikumbira kuti rimise kupazwa kwemisika nezvivakwa zvavanotengesera zvinhu senzira yekudzivirira pararira kweCovid-19. Makanzuro akawanda akatanga kuputsa misika nezvivakwa zvakavakwa zviri kunze kwemutemo mushure mokunge hurumende yaudza makanzuro kuti atore mukana wekuvharwa kwenyika kuchenesa nzvimbo dzekutengesera kuitira kuti dzisaparadzire utachiwana hwecoronavhairas. Asi dare repamusoro rinoti izvi zviri kuitwa pasiri kutevedzwa mitemo yemakanzuro inoti vanhu vanofanira kupiwa nguva yekuti vabvise zvinhu zvavo Ndakamirira Studio 7 Harare, ndini Godwin Mangudla.